ambasada Robert Scott Fawzo watori vena upawa shika kutishokura wabda narukua Amerika ndire kukurudzira Zimbabwe kutite sarudzo za kachwena.
Hano kutindite ni sangano ni urumende masangano akazvimirira ega nevamwe vanoita zvematongerwo enyika zveupfumi nekugarisana zvakanaka kuti ndinzwe zvavanotaura uyewo pamwe nekusvitsa shoko randabva naro kuamerica retarisiro yekuti kuitwe sarudzo dzine runyararo.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna Nyamavhuvhu sekutaurwa kwakamboitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanotara zvavari sarudzo. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika David Mungejo vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaSport kwakakosha zvikuru.
Musangano uyu ndeumwe wemisangano yakawanda yatiri kuita neAmerica kuri kuda kugadzirisa ukama hwedu isu seZimbabwe neAmerica. Isu seZimbabwe tiri kuti tinoda kuva shamwari yenyika dzese tishayiwe kana hwani watinovengana naye. Saka zvese zvakaitika pakati pedu neAmerica izvi ndo zvatiri kuiti ndo zvetine donzvo nazvo kuti tigadzirisane tivake ukama hwakanaka tidzwanane.
Vatiwo vakatotanga kuvaka ukama uhwu kuburikidza nemusangano weUS Africa Leader Summit wakaitwa muna zvita muAmerica. VaScott vari kutarisirwa kutaura nezvematanho achatorwa kuzadzikisa zvakabvumirwana pamusangano weUS Africa Leader Summit uyu. Vachataurawo nyaya yekuti Zimbabwe ingabatsirwa sei kugadzirisa dambudziko remari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 bilioni dzakawedzerwa pazvikwereti zvainayo kunyika nemabhanga ekunze. Panyaya yekurambidzwa kweStudio 7 neNewsday kutora nhau panhandare yendege vaMugejo vati vane urombo nezvaitika. Hapana zvikonzero zvanga zvapiwa nehurumende kuti semutori wenhau weStudio 7 newebepanhau reNewsday varambidzwa kupinda asi vamwe vatori venhau vachibvumidzwa. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia senda vaNS Mudzengi vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika iro rinotendera kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Kurambidzwa kwevatori venhau chinhu chisingafaniri kuitwa nokuti nyika ino ine bumbiro romutemo rinoti vanotora nhau vanofanira kudaro kutora nhau ikoko vakasununguka.
Mushandi mukuru kupublic affairs kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Meg Riggs vati vanga vaine urombo kuti pane vamwe vatori venhau varambidzwa kuita basa vakatiwo vanga vasina kumboziviswa kuti vatori venhau vanga vakokwa kunhandare yendege. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr Vekezela Gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaScott uku kunoratidza kuti America ine chido nekudya kudzana neZimbabwe.
Kunoratidza kunofanira kusenda message kugovernment, kunosenda message kugovernment kuti US United States iri interested kuita re-engagement negovernment yeZimbabwe.
VaScott vari kutarisirwa kuva munyika kusvika musi wa5 Gurumei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawe.